Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare, asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzemamidterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekubazve kuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamedia center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia senda, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu vatungamirira ava kusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadza Emahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangu tine press conference yatangu tinayo, asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana pamedia center patangu tifanira kuita press conference iyoyo. Vakatanga kuita mhirizhonga, vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadifenda, hapana asungwa. Isu tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema-chema kuti nyika igoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuziva kuti vechimasambasia. Violence yavari kuita iyi kuda kutyidzira vanhu kumaruzevha. Violence yavari kuita iyi yokubvarura vanhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzorodzekera shure ayo.
veCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF nechekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vaMnangagwa purezidendi neutungamiri hwese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network Kamai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo, nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition, kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vauye, vangava vebato ripi, vangava veZANU PF, vangava veCCC, vangava veMBCT, veZanundonga kana bato ripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa, zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwezvekereke.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. VaMnangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. VaMnangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China, iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema, inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 bhiriyoni yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo wokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati human nationally determined contributions uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC havukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi
nhumwa yeamerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vajohn kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muamerica hadzisi kuzokanganisa gwara reamerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
america iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections idzo dzakakoshera kuti nderipi bato pakati pedemocratic party nerepublican party achange ave bato riri kutonga mumatare eparamende pari zvino mudare rehouse of representatives mademocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220 ukuwo marepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212 mudare resenate pari zvino dare resenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumarepublicans nemakumi mashanu kubva kumademocrats asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai kamala harris vebato redemocratic party vanovhota kana paine mangange bato remadhemocrats ndiro riri kutonga musenate pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kupennsylvania arizona georgia michigan nevada newisconsin Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoka vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu zvakare kudzoka vanhu vachimbonovhota nekukumbira kuvhoterwa vanenge vachibvunza kuti zvamashandira andiri kuita ndiwo here anokufadza indoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person
tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndoo imwe yemastates avanoti mabattleground states vakamira sei pari zvino ndianani vari kukwikwidza
muwisconsin pane mareses akati wandei panotangira yekusenate kusenate kuna varon johnson vari kukwikwidzana navamandela bans vemadhemocrats anga arimo pari zvino anga ari murepublican varon johnson tiri kuona makuku acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state but its also a purple state kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumarepublicans kana kuenda kumadhemocrats zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi
unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe
yeah ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana and unogona kuwana mudemocrat nemurepublican vachitomwidzana vachitodiscasa pasina mhirizhonga saka zvinhu zvakanaka zvokuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufa nhongo uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.
Vanga vari amai Lucy Ndongwe Chikovero vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumanikaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa, kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera, mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo, vana DBS, mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry, zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndio yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika, uye kuti vangabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pauchairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti mareports avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kuupenyu hwevanhu, tirikutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange, nechikonzero chekuti migwagwa iyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referral hospital yemarange. Kwotewo zvekare kune ishu yekonzesheni yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo. Kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvinangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vatereri murguye uchizwa kwenye mchiteve rashiru kubuda kumakwikwi e World Cup kudoha. Tombota rsa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu hwagara huchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova imidonzo rehurumende uye wodonzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo wekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye varu kumatenga vachiita yekuchengeta here kana kuti varu kutengeserana hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna Chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje, icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi ndiri kuona sizoni yakakurumidza kupfuura tekuti tikaita gadhiri yedu semasungiro atinoita isusu nerudisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidzwa nemutambo. Hazvisi zvitsva kuti tipinde muPremier League vatungamiri vari kuno. Tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo. Tine vanazve vari vanga vasati vatamba asi vane lot of desire yekuda kuratidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvika palevhel yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa inogona kuve zvairi division 1 but it says something about what they do vari vatambi. Saka tida kuti tinoita gadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga semacoaches tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kuzinziro. Ndinodaira kuti tinosvikawo kumalevhel zvakaita sezvaakuitwa nanaplatinum yezinzi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyi nzvimbo iyi hayanga tichenderi nzvimbo yaitaurwa nezvavo kunyanya nenhau dzebhora kunyanya chipinde sauti yeyi ine chisumbanje ndokekutanga kuti kuti timu ipinde muPremier League. Saka zvinoita kuti bhora rispredze munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga sina kutombobvira vaenda kuHarare kana kuBulawayo vanga vasina mufaniriwe, but kupfurikidza nekuziva kuti kwane timu yavo inonzi Green Fuel kana vana vanotamba kunana Chipinge kuyekuyo zvapapa dhudzi zvekuti vanozoitawo rudo nekuti kana isika takatanga kutamba bhora taitoona vanaibhodhikatsoro vavo vachitamba ndo vakatiinspaya kuti tizoita zvatakaita. Saka vakaonawo vana vachitamba bhora vachionawo matimu aya avaiona mutv akusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodayira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo chaiyo inoshanduka mukoma.
Mukoma Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki. Ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva kuGreen Fuel pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki?
Kuno kuzvinhu zvikafamba mushe tine vakomana vezana tinashe munemo vasati vazivikanwa asi vaakutoratidza munoziva kana takutaura zvana tinashe munemo takutaura zvevanhu vakaita sana kamavhinda vekuRuma Madrid kuti hambe nikuona kuuya kwakaita ana kamavhinda vachitorerana kasinero. Ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gaina kumedhesaidi.
Toku izika tisenda baku vii